A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 14th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the planned demonstrations by the opposition MDC in the diaspora in support of the main protest in Harare.
The MDC says it will be taking to the streets on Friday in a peaceful march that is aimed at putting pressure on the ZANU-PF government to address a raft of shortcomings that have allegedly led to an economic crisis.
The protest will be in Harare this Friday, then on Monday will be in Bulawayo and will continue to other cities.
The supporters of the opposition party in the diaspora say they are going to hold vigils outside the Zimbabwe consulates in Washington, D.C., London and South Africa in solidarity with their compatriots at home.
The MDC held a press conference today to update the preparations of the demo and address numerous rumors and suspected state propaganda to the effect that the protest had been cancelled or postponed. Here is the party spokesman, Daniel Molokele.
It's going to come out. Ignore this whole propaganda. We are definitely going ahead. That's the message that is coming out. All systems go. And it's very important for everyone out there to know that we are not even thinking twice. We are very clear, emphatically clear, that on Friday we are going ahead. We are going ahead. And not just on Friday. It's just the launch date. It's a series. It's a permanent process until we resolve issues. So as some of you have heard, we are definitely going ahead on Friday in Harare, on Monday in Bulawayo, on Tuesday in Gweru, on Wednesday in Masvingo, and on Thursday in Mutare, and we'll continue to roll out town by town, city by city. So this is a nationwide strategy to allow all Zimbabweans across this country to freely express themselves. So it's not just Harare, just to be clear to everyone else, it's across Zimbabwe, and more towns and cities will be joining in due course. But we're starting with these five. We're starting with Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, and Mutare.
That was MDC spokesman Daniel Fortune Molokele. He was talking in a press conference today in Harare, Jonga.
And remember to join our discussion. Phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu chediaspora chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa kuratidzira kuri kurongwa nemapato ndingati nebato rinopikisa reMDC kuZimbabwe nemusi wechishanu, asi bato iri riri kukoka vese vana veZimbabwe kuti vanga vachipinda mukuratidzira ikoko. Zvimwe chetewo zvaitwa nemapoka kana kuti maprovinzi ebato iri munyika dzakasiyana siyana mudiaspora vari kuitawo yavari kuti kutsigira kana rutsigiro rwavari kupa kuratidzira kunenge kusvika kuZimbabwe nemusi wechishanu. Ivo vari mudiaspora vari kunze kwenyika vachaungana kumizinda yeZimbabwe munyika dzakasiyana siyana vachiratidzirawo vari pamizinda iyoyo, asi vari kuti kuratidzira uku hakusi kwevana kwebato reMDC chete, asi ndekwevana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika nevari munyika vari kukokwa kuti vanga vachipinda mukuratidzira ikoko. Tamboita hurukuro nevanobata zvigaro muno muMDC muAmerica, munoti America, MDC inoti America, vari kuti nemusi wechishanu nenguva dza10 mangwanani vanenge vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC takataurawo neveZANU PF vanomirira ZANU PF muno muAmerica vakataurawo kuti aiwa ikodzero dzavo dzekuti vange vachiratidzira asi chavasingatawirira nacho ndechekuti pazoitwa kuparadzwa kwemidziyo nekuputswa kwezvinhu kuZimbabwe tiri kunzwawo kuti ndo zvimwe chete zviri kutaurwawo nebato reZANU PF tinonzwa kuti vechidiki veZANU PF vari kuti kutaridzira ikoko kushaikwa neMDC hakufanira kunge kuchienderera mberi nekuti vanotyira kuti kunogona kuzoita violent kana kuti kunozoita mhirizhonga asi veMDC vari kuti aiwa hapana mhirizhonga inoitika kunze kwekunge kwaita vanopindira vachikonzera mhirizhonga ichimwe chiri kushamisawo vanhu Chris ndechekuti tanzwa kuti vechidiki veZANU PF vari kuungana muHarare kutanga nhasi vachinzi mangwana vanenge vaine musangano wavari kudzidziswa zvokurima muHarare Gardens kusvika nemusi wechishanu rinove zuva riri kuratidzira vanhu veMDC zvokuti zvakupa vamwe kuti vange vachibvunza kuti musangano weZANU PF wewo zvokurima uyu wechidiki uri kuitirwa muHarare Gardens waanangana sei nekuratidzira kweMDC ivo veZANU PF vambenge vachiti havasoda kuti kuratidzirawo kuenderera mberi
yebo kambezulu kandaba siyadivana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum namhlanje ke sixoxa ngokuza yenzakala ngolwesihlanu siyazi kubana ekhaya eZimbabwe abantu abasekeli be-MDC baqoqa ukuthi batshengisele edolobheni leHarare bathi khona ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka ngomvulo kobulawayo kuthi ngolwesibili eGweru kusiya njalo ngamanye amadolobho siyezwa njalo njengaloko okukhulunywa ngomunye wami uJonga Khandemiri ukuthiwa khona bakhona abasekeli bebandla leZANU PF asebeqalisile ukubuthana edolobheni leHarare kusukusela lamhlanje kuze kuyofika ngolwesihlanu kuthiwa ke bayafundiswa ukuthi ngezokulima asazi ukuthi yikulima okuqotho yini kumbe hayi siza kubona ukuthi kuyayenzakalani kodwa bebesitsho bona ubana hayi bafuni ukuthi kube lo msindo yikho okwesatshelwa ngabaningi njalo sike sabona imbiko esabalalayo lapha ebulenjini be-internet abanye besithi bona hayi kuzaba lo msindo abanye bathi lokhu lalokhu kodwa ke ibandla le-MDC lithi lona hayi alifuni ukuthi kube lokuqhamuka komsindo ngoba bafuna nje ukuthi kwenzwe ngokuthula Jonga
ndizvozvo handizive kuti tine vatiinawo here parunhare I'm not sure whether we now have our guests. We are expecting Mr. Frank Guni, who is the ZANU PF representative in America. We are also expecting Mr. Tamburai Gwekwerere, who is an MDC North America member. And also Mr. Kingston Jambao in the United Kingdom is a member of a group, Local Solutions Council. We are expecting our guests. I'm not sure whether we now have them on the air alone. Okay. Okay, hello. Yes, Chris, I understand we now have Mr. Kingston Jambao is with the Local Solutions Council based in the United Kingdom. And I understand they are also going to join in the demonstrations to be held at the London Consulate or the London Embassy. Hola, Jambao, to gamchira mchirongwa chedu. Aiwa tiriwa penyu. Maybe you can start by explaining in English for the benefit of all our listeners what we are planning to do on Friday. We understand that the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is going to demonstrate in Harare. But in the diaspora, there are several organizations, including the MDC branches. They are also going to picket at Zimbabwe embassies. Tell us how you are going to participate in this planned demo.
Okay, yes. We are non-governmental organizations. Our organization is not political. But what we have decided to do is to join the MDC in these demonstrations because the trouble that we are having is for all Zimbabweans. So what we have done is we have called upon every Zimbabwean who is in between the UK to come to these demonstrations and show their frustration that this government has given them.
Hmm. What time are you going to demonstrate?
We are going to start at 11 in the morning. The time frame is between 11 and 2, but we can extend depending on the numbers of people that we are getting, because we might get the numbers that we got like in November. If we do, we might extend up until in the evening.
Mm-hmm. Chris.
Okay. Mr. Jambao, maybe if you can stand by, we are coming back to you. But meanwhile, we are going to watch a short video clip. I'm not sure if it's ready, but we wanted to give our listeners an idea of what some people are thinking. These are the thoughts of Chief Kaiser Ndiweni of Ntabazinduna in Matabeleland North.
And on the day, let us all take out our smartphones. Let us all record every single street in this country. Record those individuals who are engaging in illegalities. If it is a uniformed officer, record that. If it is a member of the public, record that. Whoever it is, because what we're after here is to make sure that this protest proceeds in a legal fashion, as it is enshrined in our law, as I've been assured by the various departments in this administration, that there would be no issue, there should be no fear for protest. On the side of the administration, I would advise caution. There is no need for heavy-handedness. There is no need for feeling as if you are being attacked. There is no need for reacting in a manner which is out of kilter with what we expect. This is Zimbabwe 2019. There is no one who can reject the idea or the suggestion that we are in a terrible, terrible, terrible situation. There has to be communication. A protest is a natural part of being human, to engage and to talk with the other side and to bring common sense to what it is that we're trying to do. So let us all take part in it. Thank you very much.
Yes, that was the chief there, Chief Kaiser Ndiweni of Ntabazinduna, giving his thoughts on what should happen on Friday. So, Mr. Jambao, back to you. You heard there the chief, and we have heard also the concerns of many people back in Zimbabwe who are saying there could be an outbreak of violence. Do you see that happening, or you think it's just blown out of proportion?
I think that if you look, the MDC has called for peaceful demonstrations. But I've been reading reports that have been published by the Herald, and they are calling them violent demonstrations. So how do you know that they are violent demonstrations when they haven't even happened? You see, so what the government of Zimbabwe, it looks like, is trying to do is to make sure that they tell everyone that this demonstrations will be violent before there is even a demonstration, so that they can have an excuse to use their heavy-handedness. And we actually think that there is going to be some heavy-handedness from the government.
But Mr. Jambao, last time in London, we saw demonstrations at the embassy where Foreign Affairs Minister S.B. Moyo was allegedly attacked by some of those people who were picketing at the embassy. And these are some of the examples that the government and ZANU-PF are using to discredit the planned demonstrations. What can you say about that?
Well, if I'm to talk about that incident that happened with S.B. Moyo, the people who were there, there was actually a video that came out that showed, and pictures that showed, that Mr. S.B. Moyo's aide attacked the lady in question first. So actually, the lady in question was actually defending herself. It was not planned that we are going to be violent or to attack anyone. We have had many demonstrations here in the UK, and there has never been such such incidences.
Thank you so much. Go ahead.
So we are saying that these demonstrations are peaceful demonstrations. What the people of Zimbabwe want to do is to send a message, especially for us here in the diaspora, to send a message to the world to say, this is exactly what is happening in Zimbabwe. We have got an illegitimate government. We have got a government that kills its own people. Up until today, there has not been anyone who has been held accountable to the 1st of October, 1st of August killings. So those are the kind of things that we would like to highlight. And we would like the people of Zimbabwe to come out in numbers to show that they are tired because they are hungry. They can't get fuel. There is no jobs. The situation is getting out of control. Zimbabwe is going down. So we need to get that resolved before it becomes too late.
Yes, but Mr. Tambao, President Emmerson Mnangagwa just yesterday said that there is light at the end of the tunnel. He said, to put it in his words, he said, the darkest hour is before dawn, and what we are experiencing is the darkest hour, and the dawn is just around the corner. Would you believe that?
No. That is just political statement. You see, what is happening in Zimbabwe is that if you look, what we need is jobs. Jobs are created by industries. Industries can only come in a country where they are guaranteed protection. Now, in Zimbabwe, there is no such thing. There are decrees. Our government can come up with a new law, mandatory law today. 2 months down the line, they've got another law. So you're not going to get investment in those kinds of in that kind of environment. So I don't know what Mr. Mnangagwa was talking about, because what we need is a democratic environment that can bring people to invest their money. Even Zimbabweans right now at the moment, they don't want to bring their money back home because they don't know what's going to happen to it.
Thank you so much. Jamba mbo bata ya nyumuri parunare Christi mbona zvanyorwa nevateereri vedu pa Facebook, pa Shona Facebook page. Tina mkoma Washington mutume anzi ndodawo kupinda muchirongwa vari kunyora vari ku South Africa. Vaisa namba dzavo koitawo anzi Kavelo Matinzwei anzi kuratidzira atimire kunyange vakativhundutsira haticharye izvo. Then mkoma love mo munacho as the walls of Jericho are falling. Kuita taurai nyika dzino msoko vaisa namba dzavo dzeku South Africa anzi da kupindawo muchirongwa. Kuita Richard Moyo anzi ini mufundisi Richard Moyo ndinokumbirawo kutaura pachirongwa chanhasi manheru ano. Ini ndinoti kuratidzirawo kukwanga kwakanaka asi pari zvino zviri pachena kuti dai vachamisa vambokumisa kuratidzira uku kuti kumiswe nekuti tinotyira vanhu. Ndava Richard Moyo wavo. Koita mukoma Teach B Ruku anzi ndiudzirewo vezano PF kuti hatisi kudzokera shure zvavo zvava kuita zvekutumira information nemaposta yekuti demo is cancelled vachifunga kuti takadhibha. Aiwa, hatibve kuzumba maramba pfungwe isu zvavari kuita kurakidza kutya kungwaru cause they know kuti Zimbabwe is going to rise aluta continue. Hamene kuti sei mukoma Teach B wabva wangu sarudza kuzumba maramba pfungwe kwandinobva handizoti vanyanyo ndidenherei kudaro. Tinenge tine muteereri parunhare Chris, regai tizwe muteereri tisati tadzokera kune mamwe mashoko pamwe nevadaro vedu. Hallo. Zita ndiani? Mukoma zita ndiani? Imi munoitwa ani?
Hello?
Zita renyu ndiani?
Ini ndini Stuart.
Mukoma Stuart, muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri ku Belvedere.
Belvedere, taurai tinzwe.
ini ngekuti zvikuta vanhu vezano PF guys ndozvakuda kukondirika mhiri zvonga nekuti iwo kanga vasaidze da kupindira muneche mudemonstration yatida kuti isizi vanhu vemdc nekuti isizi kutaudira tinobva tambeta zvemhiri zvonga tinozikana nekuita mademonstration ane runyararo asina mhiri zvonga but iwo kana vapindira manhengo vanozoda kutanga kuita mhiri zvonga zvikuti zvonzi vanhu vemdc nerunhu rakudemonstrata but mhiri zvonga inenge yabva kuvanhu vemdc isi sevanhu vemdc hatina masoja kaizvo
Asi ka Mukoma Stuart masoja anonzi anozodaidzwa kana paita mhirizhonga inenge yatadzwa nemapurisa sezvakaitika musi wa 1 August ndozvavanotaura kuchitora zvakare muna January paya vanotaura zvakare zvikonzero zvimwe chete izvozvo
ndio matauriro avanhu vaya kuti zvinhu zvese zvavanotongoita vanotogara vanotongo apply masoja masoja tinongomana efree saka ndo matauriro avo izvozvi masoja akatogadzirira akatomirira kuda kuona demonstration iyo saivo vanozvizanga manjeni kutanga kuti tazoti masoja azongoya but iwo masoja akatoita izvozvo but hatingaone sekuti zvinhu zvakanaka nekuti zvavakubvundisira vanhu munhu ikodzero dzedu isusu vanhu kuti tipinde musipi tichinyunyuta nematambudziko atiosangana nawo but iwo manje kana uda kuti zviringa manje ka kuti ivo vangodya vachiguta iwo hationi pane chimiro chakanaka ipapo mukoma jero
Thank you so much Mukoma Stuart maita basa asi iye zvinezvi mumigwagwa makamirawo sei muri kufambika here
hai zvazvinobvira ndambofamba zvangu pandini ndichitori kuumba zvangu
No, thank you so much regai tinzwe tine mumwe muteereri parunare Hallo. Hallo.
Yeah,
makadiko
ndofanana kadiko
ndiani avo
Ndimoyo kuRengo Mine.
Moyo, muri kuRengo Mine. Rengo Mine iri kupi zviya?
Kumasvingo.
Masvingo. Aiwa tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuti bata muchirongwa. Nyaya tirikurukura ndiyo yekuratidzira kurukurongwa musi wechishanu muHarare pamwe chetewo nekune mamwe mizi nda kune mama embassy eZimbabwe kunze kwenyika. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ini ndiri kutozvifarira chaizvo ndafara kupinda muchirongwa zvara nhasi. Ndinoti vanhu dai vakaratidzira chaizvo chaizvo ndaida kumbobvunzawo vafrank guni yavo vakambotaura imwe manzi yadarika iyo vachiti kuamerica kune rusaro rwaganda dai kuva kune rusaro rwaganda vangadai variko here ikoko saka ndo zvatoda kutonyanya kutoratidzira izvozvo nevari kuamerica zvavatonyatsoratidzira
tinodai vanga vakwanisa kubatika zvino vaguni havasi kubatika panhare tiri kuedza kuvafonera havasi kudayira nhare yavo tinoemba kuti tichavabata vapinde muchirongwa tozovabvunza
vachitaura nhasi futi makuseni vachiti hanzi zviya zvezvimutemo zvatetwa kuamerica hanzi zvakaipa nekuti vamwe vemuzimbabwe vanenge vasingachakwanisi kurapiwa nekudidi zvimaaccommodation zvekoko kuamerica kokuno kuzimbabwe tiri kumborarama sei kowo hatina kana mushonga hatina kana chiiko kuva kutobatsirwa zvavo kokunotorarama sei saka demonstration ndizvozoenda kumberi ende titozotsigira
Thank you so much mamoyo
maita basa nguma jonga
aiwa tinotenda tisu makwanisa kupinda muchirongwa Chris we first aid from our first caller Mukoma Stuart who was calling from Belvedere in Harare who said that what the ZANU-PF members or what the ZANU-PF party is doing to try to cause chaos in the demonstrations arranged by MDC is what is going to cause violence. That's what Stuart said. And then our second caller, Muzare Moyo from Rengo Mine in Mashingo, she's also saying that people wherever they are should demonstrate. Mm-hmm. Yes. And she had a question for Mr. Frank Guni of ZANU-PF, but unfortunately we are failing to get through to him now.
Yes, Jonga. I have a couple of messages from WhatsApp. We have Silo Pamela Kumalo othi lichonile emsakazweni. Hayi sichonile Pamela uchona njani wena? Sibelo inondlovu inondlovu siphe inombolo zakhe wothi simtshayele nje khona kathesi. Lani lianelisa ukuthi lingene kuhlelo nange undlovu sesila ecingweni ndlovu siyakwamuke
wa
yeah ungapi kwe South Africa
Oh, Mr. Alexander, wabekahle lamakasi ye walibiza iGomora.
Oh, iGomora.
Ye emagundwaneni.
Ah, okay. Ye ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Ye, hayi mina nami ngifuna ukuphathisa nje ukuthi hayi abantu bezimbabwe kufanele besuke ngempela betshengisele ngoba lilungelo labo leli. Lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba abantu izinto ziqhubeka ziba zimbi kusiya phambili. Ngoba bengahlala nje bethule vele hayi khona umntwana ongakhaliswe lendelekweni. Ngoba sokukubi lathi sihlezi kunje selifane silinde izitendi manje bathi izitendi zangkhona aziphumi leke bade umkhono uyawosho kuya phandle. Yabona into ebuhlungu kakhulu eyenzakala ekhaya le.
Yeah. Manje-ke awesabeli na ukuthi kungaqhamuka udlakela olufana lalolu esalubona ngozibandlela.
Eyi baba, eqinisweni ukuthi vele thina abantu ezizabe sifile kudala. Sokuthi into abantu abathi into ezakuye saba yiphi. Kathi abantu abaningi sokungcono manje ngoba abantu abaningi bebengena lapha kuzimpopho bedliwa zingwenya bezama ukuthi South Africa. Ngisele endleleni. So yini into abazayisaba futhi ukuthi uzabulawa? Angcono vele abantu bese kayiwani. Belungise nje i-country yabo ngoba vele nxa ufuna ukuzokulunga e-Africa ukuthi uchitheke igazi khona kuzalunga. Ngemva kwalokho, akula nto yalunga. Kuyahlala kuyikhona lokho nje isikhathi sonke. Abantu behlupheka nje.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi siyabonga lihlalele iyithinta hayi thina silapha ealex lakho yenza ithwele nzima lapha hayi ayaya mani siyafisa ukubuyela ekhaya kodwa eyi yakhumbula ukuthi abantwana baza kudlani ngoba kunzima lezikole i-school fees nje hayi kunzima kakhulu
hayi 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 sasithembe ukuthi kuzalunga sibonge
hayi lokho kwehlula baba ngoba kwehlula lo mdala wethu unkomo la wayethi uzalunga waze watshona wakuthiya kunjalo lathi sesikhulile ngaleso sikhathi sasibancane mathi sesingamakhehla siyazisife sikuthiye kunjalo nabantwana bethu labo baza kuthiya kunjalo
hayi singathembi asithemba ukuthi kuzalunga baba Ndlovu
hayi siyabonga baba
hayi sibongile kakhulu usale kuhle emagundwaneni lapha angakulumi
abalumi emkhukhwini lapha
hayi sibongile kakhulu mnumzane
Thank you so much, Chris. We now have Mr. Frank Guni, the ZANU-PF representative in America. Mr. Guni, welcome to our show.
Thank you very much, sir.
Yes, we were wondering what happened to Mr. Guni, you know, and some callers were even beginning to doubt us that we are going to have you on our show. Thank you for showing up.
Thank you. I was waiting for the call. I think there was something wrong with the network, but I'm here now.
Oh, thank you so much. So the topic today is demonstrations, planned demonstrations by the MDC in Harare, and solidarity marches by MDC and other organizations in the diaspora. What's your take on this?
Well, We think these are pointless efforts, and we know the hidden agenda is that to try and subvert a constitutionally elected government. If there were genuine grievances, we have created a national dialogue platform for every Zimbabwean, including political parties and their leadership, to come and join us and express whatever views, whatever development they might have, so that together we can build Zimbabwe. We don't really see the benefit of these demonstrations. Yes, we do understand that constitutionally Zimbabweans have a right to express themselves through demonstrations in a legal manner, but there has to be a genuine reason for those things. At this point, we really do not understand what they are trying to do.
Okay, thank you so much, Dr. Guni, but it seems like we have a bad connection. I don't know if... where you are, there's no clear network.
Let me try again.
But you are clear now.
I'm clear now?
Yes.
Yeah, you are much better. Okay, we have on the other line Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. Would you like to respond to what Dr. Guni has just said, Mr. Jambao?
Yes, Mr. Guni has just talked about this platform that has been put in place for grievances. I mean, the government has recommendations from the Mortality Commission that they haven't even implemented. I mean, like I said, there is still people running about who are murderers who killed people in August.
Mm-hmm.
So what we are actually wanting the MGC and all Zimbabweans and all organizations that have got Zimbabwe's interest at heart to call for these demonstrations to go on, like, for instance, every Friday until the demands are met. I mean, we have seen these kind of demonstrations happening in Hong Kong, where if you are going full force every Friday, nonstop, things will happen. I mean, we have had demonstrations in Zimbabwe, and what has happened is that people have been killed, and we end up talking about people who have been killed. Nothing has been achieved. Another demonstration in January, nothing achieved. So we are actually looking to see if MDC can look back and see these things and call for these demonstrations to have no expiry date. They should carry on until we reach somewhere. We have also seen this in Sudan.
Okay.
Mm-hmm. Regai chinzwe vaguni kuti vanoti vaguni manzwa zvataurwa nava jambao.
Kuna jambao vari kungodzamba dzamba hapana nyaya vari kutaura. Vari kutaura zvemoshande commission yakaitwa last year. Ma recommendations emoshande commission ari kuimplementa saizvo izvozvo kutaura kwatiri kuita. Kana pane chavari kuziva chisiri kuimplementa ndavatitaurire kuti ndechipi tochigadzirisa. Isusu sekuziva kwatiri kuita sezvanupf nehurumende tinoziva kuti zvakarekomendwa necommission. Zviri kutevedzerwa saizvozvo zviri pamutemo zvavari kutaura kuti kunana Sudan kudi kutaura kuti vanoda kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhuka zvino zigaitivayambire pachena kuti hazvife zvakaitika hatisi kuzoregera vachida kubvisa hurumende yakasarudzwa nevanhu vezimbabwe zviri pachena kana vaine zvichemo zvavainazvo kutaura kwataita takatedza kuti mematongerwo enyika vangava vamwe vemachechi vemabhizimisi uyai nezvamuinazvo tigare pasi tiite maonera pamwe chuma chemudzukuru zimbabwe ndeyedu tese izvi zvokuda kuita mhirishonga vachida kubvisa hurumende nerweseri vachinyepera kuti tiri kuita mademonstration ari peaceful hakuna demonstration iri peaceful inoramba ichiitwa perpetual history yavo inotirakidza kuti pese pavanoita mademonstrations vanopedzisira paitwa mhirishonga marights ekuti vanhu vaite mademonstrations hongu anobvumidzwa munyika yezimbabwe asi marights iwayo kune vamwe vane marights avowo zvakare vanhu vanenge vachida kuenda kumabasa kwavo vanenge vachida kufamba midzi migwagwa kana ivo vachida kuita demonstration vanotevedzera zviri pamutemo votarirwa nehurumende kana nemapurisa kuti kana muri kuda kumacha muchamata nemugwagwa wakati kubva pakati muchisvika pakati nenguva dzakati kuitira kuti vanhuwo zvavo vanoda kushandisa nzvimbo idzodzo vange vakatapudzwa munzvimbo
idzodzokuti
vanaita perpetual haiwa
hatisi kuzoita izvozvo. Let me disrupt you a bit. You know, Mr. Guni, what you have just mentioned, that if they want to demonstrate peacefully, the police should give them the assigned roads to use to demonstrate to avoid people who are going about their businesses. But as we understand, up to now, the party has not even heard from the police. How are they going to plan?
If they haven't heard from the police, they should follow up with their request as required by law. There is no country in the world that allows people to just demonstrate wherever they want. Kuno kana kuno kwa America kwa tiri here. People apply for permission to go ahead and do their demonstrations. They are given specific time frames, specific venues, specific routes where they are required to do their demonstrations as within the law. If you go to other demonstrations, we are not going to allow that. That's not going to happen.
Hey, Chris.
Yes, Dr. Guni, but why not allowing, when you have said earlier on that the Constitution allows people to do that?
The Constitution allows people to demonstrate within the framework of the law. The law requires that they apply for a permit and they are given the date, the time, the route, all that is specified within the application and the permission. So, the police will provide the escort for them
to make sure that there is no disturbance of other people who are doing their own business in the country.
No, but Dr. Guni, the Constitution doesn't say that it's an application. It's a notification.
It's a notification.
They have to be notified.
Notice has to be acknowledged. The police have to notify. They have to say, yes, we have acknowledged your application, and we have assessed that it's safe for you to do that much on that particular date, from that particular time to that particular time, on such and such a route, and the police are required to provide escort to make sure that those demonstrations are done peacefully within the framework of the law. Mm-hmm. If you are with a perpetual demonstration, there is no law that allows perpetual demonstrations that are unmitigated.
Thank you so much. Vaguni, thank you so much. Rambai muri parunare tunozauti wa jambawa wani zokuta uratere gaiti mbotambira. Vatambrai Gwekwerere is the MDC North America representative, one of the officials in the MDC North America. Welcome to our show, Mr. Gwekwerere.
Oh, thank you. Thank you very much. Thank
yes,
very
sir. Much. We are discussing about the planned demonstrations, Friday's planned demonstrations in Harare, and the solidarity demonstrations and marches across the world by MDC and other organizations. And when you came in, we were listening to Frank Guni. Mr. Frank Guni is the ZANU-PF chairman for America and Canada. And we also have Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council in the United Kingdom. What's your comment to what Mr. Guni was just saying?
Thank you very much. Unfortunately, I only got a little bit of what he was saying. But what I would, from the little that I got, my question would be, he mentions things about we will not allow this, we will not allow this. He's talking about the framework of the law. The framework of the law, the upholders of the law are the police. It's the police who will determine where and how we go and what we do. My query is on where does ZANU-PF come in when he starts saying we will not allow that, we will not. That is the little take I would have on what he is saying. That being said, I also remind people I might have missed this chance to say that we are inviting people to come and join us at the embassy in DC. And Mr. Guni on ZANU-PF and everybody else who is interested is invited to come and show and demonstrate with us. It is a Zimbabwean thing. It is Zimbabweans who have the problems that they want to express through demonstration. The violence and everything else that Dr. Guni and other people have been mentioning is not part of the planned demonstration. It is a mere demonstration of people walking and showing by their numbers that these number of people have this to say about the situation prevailing.
Thank you so much. Siyabonga kakhulu.
Awesome. Yes, Mr. Jambao, you heard there Dr. Guni elaborating about the need for permission to be given to people demonstrating. Can you give us your thought on that?
Yes, Mr. Guni, if you listen to the way he speaks, he actually speaks the ZANU-PF language. That is the language that we are actually that is actually asking us to go on the streets, because that is the language that we don't want to hear in the free Zimbabwe. You cannot say we don't want you to do, we are not going to allow this, we are not going to allow this. But clearly, that is not democracy. He talks of the implementation of the recommendations from the Mokate Commission. Up until now, who has been charged with the killings that have happened during these demonstrations? When has demonstrations ever been free in Zimbabwe? You know, under Mnangagwa, the only demonstration that was free, well, it wasn't a demonstration, it was a march, which the government asked the people to come on the streets in numbers to oust Robert Mugabe. And not nobody was killed at the time. They called that peaceful. So why can MDC not do peaceful demonstrations?
Why cannot the people be allowed to go and express themselves freely on the street without being killed, without being maimed, without all this chaos that is brought about by the army and the police?
Thank you so much.
So I think Mr. Nguni has actually sort of shown your listeners what ZANU-PF is about and why people need to go on the street.
Thank you so much, Mr. Jambao. Tataenda kuna waguni. Pane vateriri, varu kunyora pa Facebook page yedu yeshona. Varu kupopotera waguni. Anzine mwe dai waguni wari patuse, ndava pachema tsenga nzungu. Aiwa, tishike pa kudaro. Asi, pane mwe mteriri waguni avunza kuti kuinga muna 2017 muna November. Vanhu wakapinda mugwagwa vakaratidzira zvakaita kuti vangabe vazosiya chigaro sina kana dambudziko chii chaipa kandai vanhu vakaratidzira vachisvika pakuti vamunangagwa vabve pachigaro vaguni.
Let me correct a little bit of information here. Bine hatiche ku Canada, tinoche kuno ku America chete.
Okay.
Ku Canada vane district law and leadership yao ye ZANU-PF.
Okay.
But going back to the issue on the table, the guy ni yato kubudita pachena. Kana chichiti isusu, we are not going to allow that. We are the ruling party. These two parties, this battle, they're kutonga mu Zimbabwe. Saka urumende irimbo izo zvirikutonga urumende yeZANU-PF kutaura kwavari kuita. That's what I mean when we say we are not going to allow vanhu kuti vaite anarchy nekupunza zvinhu munyika yedu. Tikatevedzera vari kuti hanzi MDC haite violence, ndo manyeko ari pachena. Munhu wese anoziva kuti mademonstrations achaitwa so far tikatarisa kubva gore rapera pakazofa vanhu. Mademonstrations anga ari MDC vakafamba vachipisa dzimotikari vakapfunza mabuilding vachirova vanhu mumigwagwa vachidisturba peace loving Zimbabweans vaizvifambira. Ndo zvatiri kuti izvo zvatisi kuda. Regai tidzokorere tinyatsokujekesa. Kana vachida kuita demonstration iri pamutemo inofamba negwara remutemo wenyika, hapana anovarambidza. Vanobvumidzwa kuita izvozvo zviri pamutemo. Chatisingade ndevanhu vanotora muhoku, vanotora mutemo vogadzira mutemo wavo vachida kuita zvavanoda, vachida kupindigura hurumende vachihwanda nemademonstration. Iye zvino izvi mukataura zvavari kunyora pangava vamadandemutande vabva kuita prestatement masikati ano kuZimbabwe ikoko, vachitaura kuti vari kubvunza nyaya dzelegitimacy. Legitimacy yakagadziriswa kudhara, vanhu vakavhota vakavhotera ZANU-PF. Ivo vakapikisa, tikaenda kukoti vakatadza kuprojisa ma-V11 enhema dzavaitaura. Saka zvelegitimacy isu takarechidhimaiswa nevanhu veZimbabwe, hatisi kuzorechidhimaiswa nevanhu vanoda kuita demonstration vachida kupinda pachisimba nerwuseri. Ndo zvatisingabvume izvozvo. Hongu, regedzai ndidzokorere kunoku vamamishaura navagweperera. Tinoziva kuti vari kuda kuuya kuembasi nemusi weshanu kunoita demonstration, ikodzero yavo. Asi kuti vatoita demonstration vakatoaplya kumapurisa emuno muDC vakapiwa mvumo yekuita izvozvo. Ndo zvinoitwa pasi rese. Hakuna munhu anongomuka oti hazi tabatana taakunoita demonstration. Hakuna izvozvo.
Vagwekwerere, hamena mune zvekupindura here tisati tadaidza kuti vatinzwe vateereri?
Tinotenda. Vaguni pavari kukanganisa kutiburitsira nyaya ndepekuti izvo vati izvo isu hatisi kuzobvumira zvakadai nekuti mutemo unezvasiri kunge zvanyatsokutsanangurwa pakuti pane notification according kumutemo wedu wenyika unoti tinozivisa mapurisa kuti tichange tichiita zvakadai. Mapurisa aziviswa ndiwo ochizoita sei, ochizoona kuti anenge achifamba nesu achipisira kuti pasazoitike mhirizhonga, pasazoitike kukanganisika kwebasa. Izvo zvekuti izvo vanhu vanozi izvo Zimbabwe maMDC ndivo vakakonzeresa vakaita izvo. Inyaya inotozikanwa. Motlanti Commission yakangoburitsa chakaitika chaizvo chaizvo nevakaita zvavakaita vanozikanwa. ZANU-PF ngaitire ikakuramba ichingotsoka ichingoti patataura kuti tiri kuda kuita chakadai yoti wakadai.
Imi mauza mushande Commission, hatisi mutaitaura, ndimi maitaura. Imimi tangubvunzai kuti chamuri kumachira chii. Demonstration amuri kuita izvozvi ndeyei? Hamuna mhindu. Muri kungodzamba dzamba zvezvino izvi maita press conference kuHarare muchitaura kuti demonstration ndeye kugadzirisa legitimacy. Legitimacy yamunogadzirisa mugwagwa ndeyei iyoyo?
Right. Va gwekwerere batai henyu parunhare, vaguni batai, vajambao batai, todzoka kwamuri timbotora muteereri. Hello.
Hello.
Yes, India now.
It was morning, Zungoma, Mogadishu.
In the last time, Mati Sandiani?
Smones.
Smones.
Yes.
Yeah, I don't know how my Smones.
Yeah.
I'm a sick of an arrow. Rabu Mira. Zita. Regai Kirinai, Zetiazurinai, Zout Smones, Mugama Smones, it's not in the Mapindam Shurunga Chedu Tipi of Fungazin.
I was in Zimbabwe. Stress like a Saramoan, God gave a number to the Shungu Zao, a Punakana noisy native. Even the one inside a noisy one, you are. No damn good, one inside a noisy, Singate, Ogoti, MDC, Nana Ningining, Ogusiavan, Opinion Street, or at the Gemo Zao, Sons, because the Gemo Quitas in Lucian Vanu.
Namista Gusello Gavacha, always big.
Zuko was there, Muno Matiri Munum South Africa, Tukutambu, Munum. Kuti tende kumbatunoswa kubatana nini?
Yeah.
Hakuna kana chiriko. Hakuna kana chiriko. Kurukuwa kuti wada kuwanduza nyika. Nga wafurana liva brothers ana olivi. Tuzi watu wari kuwanduza nyika. Zini zese chiriko. Bada wadi. Iyo ndi wari kubenefita. Ndosaka wari kupa mene kwa Amerika. Mene wari kupi waguna.
Wari ku Washington DC. Wari kupi
knife. Ndawasa daru so. 1980 paka winners anpf UNC wanakapuwa nyirwa Zimbabwe wanga kakumbuka ni zinu za itika chango fanana ya papa zinu zinu chinja zunga wasa kuna zuku sapi zira wachi magnita kwa zinani basa reki noru waza siriki za waku kesu
ayu watu note nda mkoma Smones anzi chirumu saka saka chino zinzugira wanawe Zimbabwe waruku nzuko mchitaura kudai wachinzuko wa guni wa chitaura wa jambao wa chitaura
na wakukwere no timu roda kupindwa na Dr. Thomas Mafume ilo wajimbo shout wakututukwa chako chako
ayu watu kuru zire kutukana nukuti maka gara mchitukana apana ukama unuumbika chakanaka kuchaka nzira chukumba ukama
masho kwa wawa anotaura nda wane itatazo tukwa nitaara zinoru waza wana
Aiwa tinotenda shukuru mkoma Smones ndi mkoma Smones is calling from South Africa. He's saying that ZANU-PF should just leave the MDC people to demonstrate because people they have frustrations and they need to vent these frustrations out instead of being harassed by ZANU-PF. They should be allowed to demonstrate.
Yes, Chonga, let's go to Mr. Jambao. Mr. Jambao?
Yes.
Yes, Mr. Jambao, we have seen the kind of picketing and demonstration that has been done before in the diaspora outside embassies. Do these kind of demonstrations help at all?
Oh, yes, they do help because, mind you, we are demonstrating in the West. We are demonstrating in the United Kingdom, where the government of Zimbabwe seeks a legitimacy and they seek support from. So by demonstrating here, we are actually changing the minds of those in conservative government who were actually thinking that something has changed in Zimbabwe. Now, if you look now at the reports that you see from the UK, they are beginning to change their minds. They are beginning to see that we're wrong to think that something is changing in Zimbabwe. So, yes, they help. They help the British public sympathizes with us, and then we actually now get positive press reports for our efforts.
Regai tumbona pane vateereri vaviri vatatu vanyora pa Facebook page yedu. Hanzi nevanonzi Mai Cleopatra Tsamwai Zviwayo. Hanzi vaguni musakanganwa kuti upenyu maimbodaro pana vamugabe musi makavabvisa makapembera. Tokuzivai kuti vanhu vezano hamubvumi kuti zano yatadza kunyange muchiona Nganza abviswa nhasi munangagwa ndimi munenge muri pamberi kupemberera ndamai hanze mai Cleopatra tsamai zviwayo koita vanonzi vakudzanai mapurisa hanze tiri kumachira kuti muchinje maitiro yenyu mari hamuna munyika zvinhu zviri kudhura vanhu vari kuurawa nemi vanhu vezano PF hamene kuti pane humbo here kuti vanongedze kuti vanhu vezano PF ndo vari kuuraya vanhu tine tichida kutaurawo zvine humbowo asi nyaya yekuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari kushayikwa kwezvimwe ndo ari kunyanyochemedza vana vezimbabwe Chris.
Yes, Jonga. Yes, Mr. Gwekwerere, what is the way forward after this? Because we heard that the demonstrations are starting in Harare on Friday, and you guys are giving them support this Friday as well. And then Monday, we have one in Bulawayo, Tuesday in Gweru. What will be happening to the other on the other days when the demonstrations go to other cities? Are you going to be still coming to the embassy?
Oh no. What happens is that the main demonstration is the one that is going on in Harare, and that is the one which we are physically going to be supporting. The other demonstrations that will be going on elsewhere, we will be supporting them. There are so many ways in which we, as MTC, support these demos going on. So it is not necessarily that we will be going to the embassy and, on all the other days that will be happening. We are together. We are in solidarity with all the plans that are being put in place by the party in Zimbabwe. So we will be there. We are there. Those who are in the party and those who know how we operate, and we will be there, and they have all our full support.
Okay.
Thank you so much. Timbonzwa vaguni nerurimi rwamai tanzwa kuti vechidiki vezano PF kutanga nhasi vari kuungana muHarare Gardens kuchange kuchiitwa dzidziso yezvekurima mangwana nemusi wechishanu. Asi vakawanda vari kuona kunga inzira yezano PF yekuunganidza vechidiki kuti vange vari panzvimbo imwe chete kuitira kuzokanganisa kuratidzira kuri kurongwa neMDC uku. Munoti iwo? Hello, Mr. Guni? Hello?
Hello,
ndako kunzwai. Ameno kana manzwa mubvunzo wandabvunza.
Mubvunzo ndaunzwa, ndati kuti isusu sezano PF takanyorera mapurisa kupindurwa tikapiwa mvumo yekuungana ipapo tiri kuita zvidzidzo zvedu zvekuimba vechidiki vedu ikosi yedu yatiri kuita iyoyo hazvinei neavo vane vari kudakisa mhirizhonga asi vakada kuita mhirizhonga kana tikaona kuti vanochengetedza mutemo vakurirwa tinosundirwa sezvizvarwa zvezimbabwe kubatsira kuti munyika muve nerunyararo asi zvatiri kuunganira izvi ndezvedu sezano PF hazvinei neveMDC.
Asi shuva vaguni mungafunga kuti MDC ingaita mhirizhonga ingatepura mapurisa nemauto zvekuti imi vezano PF mungazotsvagwa kunzi uyai mubatsire?
Takazviona gore rapfuura vakapisa dzimotikari vakarova vanhu vakapwanya zvivakwa muHarare asi zvinhu zvatiri kungotaura zvinhu zvakatoitika. Mapurisa akauya akavatadza kukazodedzwa mauto. Saka chakatanga ndochakachenjedza gore rino tiri kuti iye zvinezvi takasvinura tiri kuteya nzeve pasi maziso takavhura tinenge tichivaongorora tiri kure tichitarisa kana zvatiri kutaura kana vakaita machi yavo sekodzero yavo yevanhu vezimbabwe vachiita zviri pamutemo pasina kukanganisa vamwe vanhu vari kuzvifambira vari kuzviitira mabasa avo pasina kupwanya midziyo pasina kuita mhirizhonga hapana vanovanesa vanongoita machi yavo voenda kudzimba dzavo mune zvakanaka asi vakada kuzoraudzira pamutemo apo ndo patiri kuti isu sezano PF tiri kutokurudzira hurumende kuti iunze vese vanokwanisa kuchengetedza runyararo vagare vakagadzirira nekuti takazviona gore riya rakapfuura kuti vanhu havanoita misindo inozourayisa vanhu vasina mhosva.
Aiwa, ndazvinzwa hangu vagoni ndisati ndapa kune vamwe ndiri kuona hangu kuti vana vachafera kosi yamuri kuda kuitisa yekurima iyi nokuti munee makateya nzeve kuda kuona kuti hakuna mhirizhonga here hapana achamboteerera zvekurima izvi tichaita nzara futi.
Aiwa, kuzidza kurima, zvino kuti pane munda wakakaisa muharaya aiwa, kupanana njire, kuti kana takakuzoenda kumapraju, aiwa tonorima zvedu kuti vana veZimbabwe vagute.
Pasina practical ingori. Ah, paka umara gaiti nzwe vajamba vanenge varida kutaura something kana kuti ndavagwekwerera.
Oh, yes, sir.
Yes,
Mr. Goni, that is a voice of intimidation. He is actually sort of intimidating people now, which, you know, this is what we will do to you when you come to the States. What we are saying to the Zimbabwean people is that come in your numbers and make sure that you create a good future for our children and our grandchildren. We should not listen to these intimidations that are being coming from Mr. Guni.
Ndingeri shida kutaura kutsinidzira nyaya yekuzvizvo kuti tipinge tsikunze kuno tiri kuma embassies nekumwe zvinopetsera here zvino sebato chokwadi pechekuti izvo kazhinji vanhu vanonzwikwa vanenge vauya kunoku ndivava vana Dr. Guni nevamwe vavo vari muhurumende vanenge vachiuya kumahofisi kunoku vachizotaura zvinhu vakanyarara isusu tisingazozivisi vanhu patobuda tonomira panze ipapo peembasi papapo totanga kutaura kuti kodo kuZimbabwe uku kune vanhu vakaipa vanhu ivava muri kutaura navo zvavari kuita izvi ndo zvatisingazi ndipo panobva pazivisa vase vese vaya vari kuteerera vavenge vachingonzwa idzirezanupf uchitaiwa kokune ava vanhu vavo chavari kutaura chii zvobva vadzosa nyaya kuti vochitanga kutsvaka itazve kugugla kunzwisa kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe harisi zanupf chete inonguva iriyo inotaura nevambe vese maZimbabwe ipapo patinenge takamira ipapo zvinobva zvabuda.
Thank you so much. Hey, Chris.
Ndingapindura here?
Eh, pindurai tinzwa
kuti. Very quickly, we are running out of time.
Kuti inini regaitange ndavagwepere zvavataura. America haizoterere vanhu vanenge vachimata zvavo mutara vachipedza nguva yavo vari mutara vakamira pamugwagwa. America ine embassy iri kuZimbabwe, ine vanhu vanoshanda ikoko vanoita basa rekuongorora zviri kuitika munyika yeZimbabwe vachitumira maripoti kuno kuWashington DC. Saka musanyepera vanhu kuti America ichakuteererai makamira mutara mamunenge muchiimba zvenyu muchiridza ngoma. Aiwa, itai zvenyu, mune kodzero yekuita izvozvo, itai zvenyu, asi musanyepera vanhu kuti ndo zvichateverwa neAmerica kana nedzimwe nyika dzekunze izvo. Vane nzira dzavanoshandisa. Isu tinotaura navo hongu ichokwadi, tinotaura navo sehurumende kunoku nesu vamiriri vari kuno tinotaura navo ichokwadi ichocho. Asi kana ivo vachida kunzwa kunze kwedu
isuduka ndozvati zvatiri kutaura izvozvo sei muri kuda kutirambidza kuti tiendepo.
Tatiisusu handiti makaapplya mukapiwa permission nesiti muno muDC kuti uyai muemba zvenyu muri pamugwagwa. Indai munoita pamugwagwa penyu ipapo, asi musapinde kuembasi nekuti kuembasi kune vanhu vari kuita basa
ravovagwekwerere ndikuisei mubvunzo. Are you going to hand in any petitions kuembasi?
Yes, sir. We have
them. Yes. London.
Yes, we'll be handing in petitions, but the idea is that we are actually going to make sure that there is no business that is going to happen on the day at the embassy. That is one of the way of demonstrating.
Oh, thank you so much, gentlemen. Unfortunately, we have run out of time, but we hope to join you soon again. Thank you so much.
Oh, thank you very much.
Okay. All right. Thank you. Okay. Yes. Those were our guests. We had Dr. Frank Guni of the ZANU-PF America Province, Washington, D.C. Chairman, and then we had Tamburai Gwekwerere, the MDC North America. He was the representative from New York. And we also had Mr. Kingston Jambao of Local Solutions Council from the United Kingdom. And here in the United States, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Gande Miri, Tubatana Mchirongwa, the Studio 7, Notevera.